wongu mapepa tamaona mapepa yande kuti havakuda kupinda mudisciplinary committee saka isu tiriku matarisa mapepa iwayo tapiwa mazuva gumi ekuti tipindure mapepa avo vari kutaura zvakawanda zvinosanganisira zvekunana 2005 2002 zvakangowanda uchidaro tiri kuziva here kuti havakuda kumira pamberi pemakare edzimhosva ebato redu asi tichavamisa zvedu ipapo saka mapepa aya tamaona saka tikumastanda
asi zvaitwa navamangoma izvi zvinorevei muchitarisawo mamiriro akaita bato renyu
zvinoreva kuzvidzinga mumusangano nokuti kana paine mataro emusangano iwoyo wotora nyaya woendesa kunze woita sei ndozvazvinoreva izvozvo asi tichadhila nayo zvedu kuhigh court tichadhila nayo zvakanakisa chachazvo hapana chinombotyisa pamapepa avaisaya ndozvatati tiziva kuti vachaita
bato renyu ranga richitarisira kuti vange vachimira pamberi pedare iri riini
tanga tichida kuti vamire svondo rinouya nokuti national executive yanga ichiapprova mazita evanhu vari kutonga svondo rino saka vanga vachiuya svondo rinouya saka vanga vachizviziva kuti ndo zvaakuda kuitika saka vabva vaenda kudare rehigh court
tanzwawo kuti mune misangano iri kuitwa nemakomiti enyu kana neutungamiri hwenyu mungatiudza kuti misangano iyi ndeyei uyezve zvinenge zvichikurukurwa
hongu tichaita musangano wenational executive nenational council mangwana tinenge tichikurukura nyaya idzodzi zvakare kuti toita sei nenyaya yadai uyezve tichikurukura nezvinhu zvakati kuti zvekuti tingabatsira sei musangano wedu kuti unge wakasimba
tambonzwawo kuti standing committee yenyu yanga ichitarisirwa kugara nhasi zvaabudirira here
hongu tagara mustanding committee medu tikawirirana kuti tichaita national executive nenational council yedu uyezve tikawirirana nemamwe maprograms edu emusangano nokuti isu semusangano tira kuenderera mberi nekuda kubvisa chihurumende chamugabe tiri kuziva kuti vanhu vari kutambura vanhu vari kunonga svosve nemuromo asi zanu PF iri kuda kuti iyo isu tirambe tichitaura nezvedu isu seMDC.